Some more. My wanna give me some more. Don't go. Dokumbira, don't go. Usha uno sara uri dongo. So cold. Usipo gune chandu. Da pota my wanna imi. Msaende my wanna imi. Come keep me company. Musha mukadzi, donyarira papi, ndofane nyadzi, munhu wese mutadzi, ndokumbira chanzi, ndine maplanzi, some more.